Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu zanasi chishanu nyamavuvu 25-2017. Bato rinopikisa re MDCT rinombo misa basa murongiwe mabasa va Abednego Bebe vachipomerwa mosha yeku konzera kusawirirana. Bato re People's Democratic Party roita musangano wekuzeya makakatanwa aunzwa nenyaya yekuumba mubatanidzwa ne MDCT. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo nhasi. Grain Marketing Board kuchinoi yopomerwa mhosva yekupinza basa vatsigiri vezano PF chete. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekunetsana kunotyisa mumapato anopikisa ari kuedza kuumba mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nasi pa Facebook page yedu ye VOA Shona tichange tiine hurukuro nemuimbi Selma Mutukudzi. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire nekuenda pa Facebook page ye VOA Shona mujanya pakanzi like.